Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 Gumiguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takatoindawo nechichemo ichocho chekuti dai African Commission yataurawo neZimbabwe, nehurumende yedu yeZimbabwe, kuti dai vana Job Sikala, vanana Jacob Ngarivhume vasunungurwawo nekuti tiri kuvaona vari vatinoti mapolitical prisoners.
Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti rakaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritaure nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekusunungurwa kwava Job Sikala.
Britain yataura mashoko ayo kuti ijekese nyaya yemasanctions. Vari kujekesa ivo kuti Zimbabwe haina masanctions ayakapiwa neBritain Zimbabwe senyika, asi kuti pane vanhu vavataura ivo kuti vanhu ava vashanu vanhu vatakaisa pamasanctions.
Muzinda weBritain muHarare unoti nyika yavo yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni zana rine makumi manomwe nemashanu, kana kuti US$175 million gore rapera, izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti iro nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights achikurudzira komishini iyi kuti itaure nehurumende yeZimbabwe pamusoro pava Job Sikala navaJacob Ngarivhume kuti vabudiswe mujeri. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti masangano awa kusanganisira Amnesty International akakumbira komishini iyi kuti ipindire vachiti vaSikala vagara vakavharirwa kwegore nemwedzi mishanu asi vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMandinde vanoti vakasvitsa chichemo ichi kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights uri kuitwa muArusha kuTanzania, vachiti vachanzwa mhinduro panopera musangano uyu.
Sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kuramba tichishushikana zvikuru nenyaya yavaJob Sikala, nyaya yekuti vaSikala vagara muchitsarira kubva musi wa14 June 2022. Vatoone nguva yakareba zvikuru yaakuda kutokwana kuita gore nechidimbu vari muchisarira vachinyimwa bheo. Chinonyanya kutitambudza inyaya yekuti pamutemo wedu nebumbiro redu remutemo, bheo is a right. Vane kodzero yekuti vange vachitongwa vachibva kumba.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi vaMandinde?
Iyi inyaya yatakatosvitsawo isu sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe nemamwe masangano atinoshanda nawo anga achipinda musangano weAfrican Commission for Human and People's Rights uri kuitirwa kuArusha kuTanzania. Takatoindawo nechichemo ichocho chekuti dai African Commission yataurawo neZimbabwe, nehurumende yedu yeZimbabwe, kuti dai vana Job Sikala, vanana Jacob Ngarivhume vasunungurwawo nekuti tiri kuvaona vari vatinoti mapolitical prisoners. Nokudaro zvinhu zvakakosha kuti kana vari mapolitical prisoners, chokwadi ini mukoro uno in this century
zvinhu zvinofanira kuzvichitariswa pamutemo. Tiri nyika ine bumbiro remutemo, tiri nyika yekuti hatifaniri kuabhiyuza mutemo wedu watinenge tinawo, asi kuti vatongo vachibva kumba vabvumirwe kubhadhara mari yechibatiso sezvatiri kuona yangofanira even nenyaya yaivo yavangarivhume. Takaona musi uno ichisundidzirwa mberi apiwo yavo nenyaya yekuti zvainzi vanhu vehurumende veprosecution vanga vauya vasiri redi, vanga vasiri kuziva kuti nyaya had been set down, yanga yanzi ichatongwa musi iwowowo musi weapiwo ikazofudzirwa mberi. Tiri kuona zvakare kuti izvozvi izvi vasikala vane nyaya yavari kutongwa pamwe chete navasitole iri nyaya yekunyatsime iye.
Matare ari kubata nyaya iyi zvakanaka here vamandinde, uye zviri pamutemo here zvose zviri kuitika izvi?
Hongu, nyaya dzinofanira kuti dzitongwe, nyaya dzinofanira kuti dzipere. Kunonoka kutongwa kwenyaya zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti pasava nejustice. Pachirungu zvinonzi justice delayed is justice denied. Dai nyaya idzodzi dzachitongwa dzapera, nguva yavagara muchizarira yakatongofanana nenguva yekuti munhu atosevha mutongo wake, nyangwe zvavo vanga vasati vabatwa nemhosva yacho. Zvokutoti dai vaichitongotenderwa vagara vari vari kunze vasingatongwe vari mukati sezviri kuitika.
Vamandinde, iyo African Commission for Human and Civil Rights yakati pamusoro pechichemo chenyu panyaya yavasungwa ava?
Sangano reAfrican Commission for Human and People's Rights richiri kuenderera mberi nemusangano waro. Rinopedza muna November, musi warinopedza rinopa anonzi pachirungu the concluding observations ne concluding report. Ipapo ndipo patichaona kuti vanenge vati chii. Asi pari zvino chichemo chakasvika, uye Zimbabwe, hurumende yeZimbabwe yakamiririrwa at the highest level na permanent secretary of Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, amai Vimbainyemba, vanga vari ko vakapindurawo zvavakapindura maererano nenyaya iyoyi.
Vakafanira bata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vanoti hazvivashamisi sezvo masangano akaita seAmnesty International achiita zvaanenge atumwa nevanovapa mari.
Isu sebato reZANUPF hatinanoshamisika nezviitiko zvaitwa neAmnesty International, nekuti Amnesty International inoita zvainenge yatumwa nevanoipa mari. Isu seZANUPF hatinyanyotarisa zviito zveAmnesty International, tichinyanyopedza nguva yedu tichivatarisa, nokuti tinoziva kuti vanhu vane basa ravanenge vatumwa risinei nechokwadi, risinei nemafambiro chavo anenge achiita nhau, risinei neumbowo hunobatika, asi rinenge riri rekupusha yatinoti pachirungu agenda. Asi chazvakanakira ndechekuti SADC neAfrican Union haina mapofu. Havasi vanhu vanotumwa, havasi vanhu vanotungamirwa, vanhu vanoziva chokwadi chinenge chichiitika muZimbabwe, vanhu vanogona kupima nyaya, vanhu vanogona kuona chiri mumwoyo meanenge achitaura nyaya yake, kuti nhau yake iri pachokwadi here kana kuti iri pane zvairi kutsvaka. Isu seZANUPF hatina zvizhinji zvatine nazvo, nekuti vanhu vari kuita basa ravo ravari kupirwawo mari nenyika dzinotirwisa kubva tichitsvaka rusununguko kusvika tihuwane. Saka nekwatiri hasi zvinhu zvinoshamisa, asi hakuna chaunoronga chinokunda, nekuti vakurungamiri vemuAfrica havasi mapofu, chokwadi vanochiona. Ndatenda.
Avo vange vari mukuru muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira. Muzinda weBritain muHarare unoti gore rapera Britain yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica, kana kuti US$175 million. Izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango neBritain. Muzinda uyu unoti pamusoro pekutengeserana uku, Britain yakabetsera Zimbabwe nemari yezvokubudirira mune zvedzidzo nezveutano inoita mamirioni zana rine gumi nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US $114 million senzira yokubetsera Zimbabwe muchirongwa chayo cheNational Development Strategy. Muzinda uyu unoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti vanhu vatungamiri vakaita savaSiriao Ramaphosa vekuSouth Africa vanofanirwa kutaura chokwadi nokuti Zimbabwe ine dambudziko guru risingapedzwi neusahwira hwekurwa hondo dzerusununguko.
Britain yataura mashoko ayo kuti ijekese nyaya yemasanctions. Vari kujekesa ivo kuti Zimbabwe haina masanctions ayakapiwa neBritain Zimbabwe senyika. Asi kuti pane vanhu vavataura ivo kuti vanhu ava vashanu vanhu vatakaisa pamasanctions. Ava vanhu ndovasingatendedzwi kuti vange vachitenga kana kuti vachifambidzana kana kuti vachiunza mari yavo kana kuti vachiuya kuzogara kuBritain. Uye vanhu ava vanhu vakainvestigate kwa vakaone kuti ivo vari kunyanyoita nyaya yehumori muZimbabwe, zvakare nyaya yekuba nenyaya yekuti yekudzvanyirira vanhu mahuman rights.
Munoti pamusoro pemashoko akataurwa nemuzinda weBritain muHarare pamusoro penyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Kana hurumende yeZimbabwe ichinochemera kuti masanctions akaiswa neBritain abviswe, vanenge vachitozviitira kuti zvinakire avo vataurwa patsamba iyi. Owe Ncube Isaac Moyo, Godwin Matanga, Anslim Msanyatwe nakuda kwashe Tagwirei ndo vanenge vachinzi dai vabvisirwa masanctions nekuti ndivo vari kubatwa nourongo hwemasanctions. Saka naizvozvo tinenge tichiona kuti nyangwe kana vakabviswa pamasanctions acho, ruzhinji rweZimbabwe havana zvavanoona, hazvina zvazvichavanakira nekuti masanctions abviswa, nekuti masanctions agara akanangana nevanhu ava vashanu.
Asi sei hurumende ichiti nyika ndiyo yakatemerwa zvirango?
Nyange tichiona hedu kuti vanhu vakaiswa pamasanctions muUK sezvataurwa vanhu vashanu, tinoziva zvakare kuti nyangwe nekuAmerica vanhu vanotidarikei zana. Asi tinenge tichiona kuti kana tatarisa upfumi hwemuZimbabwe, vanhu ava kazhinji nokuda kweumori ndivo vanenge vari varidzi vemakambani ane mari, ndo vanenge vari varidzi vemabhengi, ndo vanenge vari varidzi vemamaini. Izvi ndo zvinozoita kuti masanctions anga achizobata ruzhinji rweZimbabwe. Zvinenge zvichida kuitwa, zvinenge zvichida kunzi zviitwe munyika yeZimbabwe ndezvekuti dai avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vaona kuti nyika yedu yasededzerwa kure nevanhu ava vari pamasanctions, kuti so that hatichaoni vanhu vari pamasanctions zvakare varivo vanhu vari vane makambani akawanda, vanhu vane mabhengi akawanda muZimbabwe. Nekuti izvi ndo zvinozoita kuti chii, makambani akawanda nemabhengi akawanda vange vachizobatwawo neurongwa hwemasanctions.
Vatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa vanofamba vachikurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Sei vachinyepa pachena zvakadai?
VaRamaphosa vekuSouth Africa vadei vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti hurumende iyi dai yaita izvo zviri kudihwa kunzi zvibviswe panyaya dzemasanctions. Handiti chekutanga, kana takatarisana nemasanctions eUK, ava vanhu vashanu ava vanzi ngavasa vaiswa pamasanctions kuUK. Ngativei neruzivo rwekuti vanhu ava makambani avari kubata muZimbabwe ndeapi, zvakare mabhengi account avo muZimbabwe ndeapi, tochiwana wei yekuti zvinhu izvi zvisange zvichizanganiswa nezvimwe zvinhu zvese munyika. Tingadai tisiri kuvatendedza kuti varambe vachivhura makambani, tingadai tisiri kuvatendedza kuti varambe vachisanganisira kana mabhengi kana kuti vachivhura mabhengi, nekuti izvi ndo zvinoitizoita kuti makambani iwaya azobatwawo neurongwa hwemasanctions. Ndo zvingadai zvichikurudzirwa navaRamaphosa kuti dai vati hurumende ngaichigadziridza iyo inonzi know your customer, know your business, so that tinenge tichikwanisa kuti isusu ruzhinji rweZimbabwe rusiri pamasanctions tisaramba tichisanganisirwa nevanhu ava vari pamasanctions. Zvakare mamwe masanctions anodedzerwa paZimbabwe nenyika dzakaita seUnited States of America ari kutarisira nyaya yemahuman rights. Vari kuti ivo havasi kuzenge vachida kupa Zimbabwe mari kana kuparticipata mune urongwa hwekuti Zimbabwe inenge ichikwereteswa mari nenyaya yekuti Zimbabwe haisi kutarisana nenyaya dzemahuman rights. Zimbabwe haisi kukwanisa kugadziridza nyaya yemafree and fair fair elections. Ndozvingadai zvichinzi naRamaphosa. Gadzirisai Zimbabwe so that my sanctions haange achiaffecta ruzhinji rweZimbabwe. Izvi ndozvingadai zvichitaurwa naRamaphosa kana vachinge vachida kuti vaone kubudirira kweZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chinai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hurumende yeZimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyika dzokumadokero ichiti izvi zviri kukonzera kutambudzika munyika. Zvonda rapera, hurumende yakatuma vanhu kuti varatidzire vachiti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kudhura kwezvekudya kwava kuvhundusa sezvo chikafu chichishandisa mari inoita zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% yemihoro kana kupfuura. Izvo zvakabuda muongororo yakaitwa neFarming Early Warning Systems Network. MuNewsday makare, Salary Services Bureau yakaudzwa kuti mwedzi wega wega ibate zana remadhora ekuAmerica kubva pamihoro yevashandi vaviri Michael Nduna naFlorence Chambakwe veZimbabwe Prisons and Correctional Services mushure mekutocha umwe musungwa Alex Tendai Gombedza akaenda kumatare achida mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu kana kuti US$5,250. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti COTRAS yarambidza kuti makambani enharembozha atare mitengo yezvaanotengesa zvakaita seairtime ichienzanisa neuremu hwedhora rekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazera sei hadai zvaigona vachitamisanga vabude mupolitics kuzi kwatiri kuenda tisukoma zvaitovana nekuti zvokusikana akabuda zvaka atoita aniita unokuziva kuzi zvebaibhe zvauri kuti tirezvi hazvina tioni kwatiri kuenda hapana kwatiri kuenda zvavangofanira ZANUPF inotomira midzi yekuti hatitozombofi takaibvisa.
Pastudhu yapo munofara here? Haiwa, mutauri wataura zvabuda muZANUPF headquarters kugweru achitaura zvekuti ZANUPF ndezvemugotsi matsuro ichokwadi. Tiri kufa nenzara tichidya nemusoni wamwe vachiguta tichinyimwa foteraisi.
Ndinoda kuyambira kuna avo vanotumwawo neZANUPF avo vachiponda anhu vachidii vachipo zvimari zvisina nebasa izvo. Tinoti neurombo kwamuri. Ngozi inotera kune iwewe, kuno iwewe watumwa neZANUPF uchiuraya anhu uchidii zvangopachena. Tarwadziwa neuori weZANUPF. Zvinorwadza zvinoitwa neZANUPF, zvakawanda zvinoitwa neZANUPF, zvakawanda zvinotirwadza mwoyo yedu sevana veZimbabwe. Tinoti neurombo kuna anhu anotumwa neZANUPF uchiuraya anhu aya. Ngozi inotera imimi, ndini wenyu pachimanimani apo.
Pastudio 7 apo mazera sei hama dzinodiwa navateereri vana hwande. Ndinoda kupinda panyaya yamunangagwa yekungopa vanhu zvigaro. Haateedzeri mutemo, haateedzeri constitution. Chaanongoda chete ndechekuti atore mabhurura ake achimaise kuZANU nomupariamende, kuZANU nomuministri, kuti iye awane simba rakawanda rinomutsigira. Haasinei nezvese zviri kuitika izvi, haana basa nokutambura kunoite ruzhinji. Vedu wee, vanhu vari kutambura munyika. Kunyarara zvako kwatiri kuita vanhu, asi tiri kurwadziwa tiri kutambura. Tinonyanya kusimbirira pachinamato nokuti toziva kuti kurwisana naMnangagwa chaiko kupedze nguva. Kurwai tichiita zvechechi, naiye achiita zvokuromba kwake kwaanoita kuuraya vanhu ka. Pane nyaya, isu ngatingovimba naMwari. Mwari achapindira, mvura bhongo dzeke ndiyo garani. Muchaona zvinoitika zvaakiita izvi, kwaakumogumo kune nyayawo.
Ndepeter Stori, ndiri paJoza. Ndada kuzivisa vanhu veZANUPF kuti maelection apera. Vakatipishira dzimba dzedu vangadini, veti votera isisi. Nemaelection apera manje, Mnangagwa wakwake. Sabine ino manji, taugadira na masaizi manji. Hapa ndio time ye mvura. Tida ushidambura nange mpeni chokuyenda chaisu chaisu manji. Zano pefa ya vipindi, kana chii. Mvura ya kuna, tada uchipedzira na maini wakuma na zano pefa. Vefazi, tada uchipedzira door to door. Mvura ya kuna ya manji. Tidambura nange mpeni chokuyenda chaisu chaisu. Ya time ye ndu manji. Yavo time ya kapere mafoti.
Moroi wawande magadi zenyu. Starangu ndonzi wa masuna ne muri yavo. Tinoda kukumbirisa zvikuru kuti kune vanhu veZimbabwe vachamisa vari kurwisana nevanhu vakawanda munyika yeZimbabwe. Saka tingati havakwanisi zvavari kuita. Vanhu vari kungofambawo zvavo vanoona sekuti havasi kukwanisa but vari kurwa nevanhu vakawanda. Zvokuti kana mukanyasa kuzvitarisa murume uyo unozvichamisa anoshanda. Asi nekuda kwekuti munhu kanzi mukuru unenge uchingotarisiwa kunzi ene wawaita icho nechocho nekukurumidza. Asi murume uyo ari kushanda munzwireiwo tsitsi vanhu venyika yeZimbabwe. Chiregai aitewo zvaanenge achiita, imi motereravo. Ndofunga kuti zvinhu zvedu zvingafamba mune zvakanaka. Kune vamwewo vane njere dzakadzika zvikuru, asi kuti patasvika iko zvinezvi hatidziye kumuteerera uchamisa uyo. Haasi kushanda ega, ari kushanda nevanhu vakawanda vaari kurwisana navo. Saka maita enyu zvikurusa uye nezuva rakanaka zvikuru. Zvarangu inodziva masinda nemuri yavo. Ai.
Ndiroda kubvunza kuti kana vanhu vesadhaki vasina pawa reumbatanidzwa wavo, mubatanidzwa wavo ndiona sekuti unenge wakafa. Mubatanidzwa wesadhaki, it's better sadhaki yacho kana chifagwa ifagwe. Nekuti mubatanidzwa wavo wakafa, nekuti havakwanisi kumirirana vachibatsira imwe nyika. Kungogona kutaura chete, kutaura hakuna zvakunoshanda, kutaura hakuna zvakunoshanda. Asi vanofanira kupanana mapolisi ekuti nyika yakati kana makasira zvakati ichichakufosa imicha zvakati nezvakati nezvakati, whether unoda kati haudi, kwete kungotaura hakuna zvakunoshanda. That's why muchionana ZANU-PF chiramba ichiita zvairi kuda kuita izvi, nekuti unyatsoziva kuti sadhaki yacho haina pawa. Zvakangofanana nesu kungotaurawo. Kutaura kwedu isusu kuZANU-PF hakuna pawa, hakuna zvakunoshanda, nekuti kutaura kwedu isusu hakuna action, tinongotaura. Saka sadhaki yakangofananawo nevana muZimbabwe vanongotaurawo zvavanotaura kuti hei ZANU-PF yakaura, hei ZANU-PF yakafa, Nangagwago nokutonga. Ndezvakafanana nesadhaki, tirungofanana nevanhu varunguwawata kutaura, asi tisina kana chatinokwanisa kuita. Saka sadhaki ngaive nepawa yekutaridza kuti kana vanhu vakachemawo kwairi ngaitore action. Kana ichiona pari rongo ngaigadzirise, kwete kungota vachingoramba vakanyarara kurati sadhaki idzibhita vavhari zvesadhaki izvi. Nyika nenyika izvimiririra.
Inzwai kava namukoma tanonoka wandi. Mashoko anoitika ndeyekuti ZANU-PF ine dambudziko rainayo. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuZimbabwe ari pasi peZANU-PF. Mauto emuZimbabwe akakepichwa. Tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anenda kunopinda chigaro kuZANU-PF. Iko zvino tarisai General Valerius Banda akuenda kunoita memba yeZANU-PF. Saka mauto achona achiri mauto ewanhu here kana kuti enyika here? Amauto eZANU-PF. Saka vachienda kunorova vanhu kubvura vanhu. Mapurisa acho chaivo chaivo akabuda chipurisa. Tarisai uyo anga ari mutauriri wemapurisa uyo apa panguva yamuyanenge yachiuri. Iko zvinezvi imemba yeZANU-PF muparamendi. So zvinhu zvacho zvinhu zvinotonetsa kuti muzvinzwisise. Zvinhu zvese ZANU-PF iri kutora kuita zvakambetika kupi kuti chiuto chinoita chebato. Mapurisa anoti achitwa achiswa mubato. Saka vanhu tikatadza kuchama kutomira zvakasimba kupinda murodhi kana kuita chimwe chinhu, apa tiri kushandiswa kuenda kumatare apa. Nyaya yakatopedzwa kudhara. Maita yainyu mazviita baba chinokure.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Matunhu emuAmerica makumi matatu nematatu aendesa kambani ye Meta iyo yaimbonzi Facebook kumatare achiti zvepadande mutande zvakaita se Facebook, WhatsApp, Instagram nemamwe ari kukanganisa pfungwa dzevana. Matunhu awa anoti Meta iri kuita mari kubva mukushungurudzwa kwevana sezvo zvirongwa zvavo zvichidzikisa uremu hwevana zvekuti vana havazogoni kugara vasingashandisi madande mutande awa. Tabata nyanzvi vachidzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iri pano haina kutangisa nhasiba, yakawamba kare kare. Nyaya hombe iri panapo ndeyekuti inonzi internet haina muridzi, saka hapana murau unotonga internet. Zvino internet iyi yava nhandare yekunyanya wachidiki wanopedza nguva wakawanda chaizvo wachitandara wamwe nekuita misikanzwa. Saka iyi nhandare yekutamba nekuita misikanzwa. Pazuva rega kune vanhu vanopfuura 2 billion vanotandara paFacebook yega. Dai Facebook yakanga iri nyika, ingadai iri nyika yechitatu kukura kumashure kweIndia neChina. Sezvanati nini intaneti haina muridzi, asi mune zvikatu kwata muintaneti imomo zvine varidzi zvakadai seMeta inova yeFacebook, WhatsApp, Instagram. Muzvikwata izvozvo ndipo panonyorwa zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Munhu wega wega anogona kupinda muchikwata ichi onyora zvaanoda.
Profesa Mukasa, hapana here mitemo inogona kudzora vanhu kana kuti makambani akaita seMeta mubasa ravari kuita here?
Kongresi yakazounza mutemo unoranga waridzi wezvikwata izvozvo kuti kana panyorwa mazwi anoshoropodza vamwe, iwo muridzi wezvikwata izvozvo zviri muintaneti wanofanira kutongwa. Iye zvino pane nyaya huru sezvokutora magombo kwamaita inoti zvikwata izvi zvinofurira wachidiki kuti wapedze nguva yavo yakawanda vari paFacebook wachiita misikanzwa kana paWhatsApp. Havachakwanisi kudzidza kuchikoro, saka iko kutandara uchiita misikanzwa ndo chiri kunetsa vanhu, ndo zviri kuitika kuti mbiye Facebook iendese kukoti.
Munoona sokuti pane chingaitwa here pamusoro penyaya iyi?
Nyaya yacho inonetsaka ngekuti waridzi wezvikwata, waridzi weFacebook vanoti handisi vatinonyora. Ende ndakutaura kuti paFacebook kune modha vanhu vanopfuuridza 2 billion. Saka weFacebook vanoita vatare kuti ko tingaongorore chinhu chega nechega chanyorwa pazuva nezuva, nguva yacho tinoiona kupi? Asi weCongress nematare edzimhosva ari kuti chitsvagai nzira dzekuti wana kunyanya wechidiki. Ndo pane nyaya hombe papo, wechidiki noti waguru but wechidiki, kuti wasafurirwa.
Vari kutaura pamusoro pekuti Meta kana kuti Facebook nevamwe vayo vari kukanganisa pfungwa dzevechidiki.
Ndizvozvo.
Pane umbo here hwavakamboratidza kuti hunokonzerwa nemaFacebook, Instagram, WhatsApp nezvimwe zvakadaro?
Yes, kwakaitwa maresearch akawanda. Maresearch ari kuratidza kuti wana wechidiki havasisiri vanhu vane pfungwa dzinobatsira upenyu hwavo mangwana. Waakupedza nguva dzavo dzese zvevabereki vakuchema-chema kuti vana vedu hatichakwanise ba kuvatungamidza muupenyu hunovabatsira zvechimangwana.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvekutapa nhau vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti rakaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritaure nehurumende pamusoro pekusunungurwa kwavajob seekers. Muzinda we Britain Muharare unoti nyika yavo yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinopfuura madora ekuAmerica mamirioni zana rine makumi manomwe nemashanu kana kuti US $175 million gore rapera, izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Kanono Kahwande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.